Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo kukadzi 6, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndomunga takasimboona kubva patanga denda irori reCOVID-19 kuti utachiona hweCOVID uhu hunogona kushanduka mamirira hwakaita hwodzoka huine simba rakapamhidzirwa.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Ndikanganisa inhawo yemamirire eupfumi hwenyika nepolitics. Tinokwanisa kunga tine dingindira rakanaka tichifamba South Africa tese asi kana tisina politics dzakanaka gadzire dzinosara kumashure.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano weAfrican Union Summit kuEthiopia panguva iyo dzimwe hurumende dzemuAfrica dzopidigurwa nemauto.
Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament, even Egypt pache zvayo. But mukaona maimprove ravakazoita towards the end of tournament leading towards the final, I would say Senegal in an edge of Egypt.
Egypt yotadzurana neSenegal mumutambo weAfrica Nations 2021 final nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 5,362. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine makumi maviri nevanomwe kana kuti 221,027. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 4,290,268. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu negumi nepfumbamwe zvine makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 3,319,079. Vanhu vabaiwa nhomba kechitatu vave zviuru makumi matanhatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 66,994. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Asi varikurudzira vanhu kuti vanofanira kubayiwa nhomba uye kuramba vachitevedzera zvirikurudzirwa nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi uye kudzoka kwacho zvine mutsindo. Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vanoti vanotenderana nemashoko aDr. Mahomva.
Tinoda kutenda zvikuru vana mazvikokota navarapi vezveutano, nyangwe tichitendawo Jehovha zvikuru sei kuti muchaona kuti utachiona uhu hweCOVID-19 hwanga hwakatekeshera nepasi rose, nyangwe munyika muno hweOmicron hwaakuratidza kuti hwadzikira chose kune vanobatwa noutachiona ihohu uye vangava vangarasikirwa noupenyu kana kuti vanofa nokuda kweutachiona hweCOVID-19 ihohu.
Ko sei zvakakosha izvozvo?
Zvakakosha kuti vanhu vazive nokunzwisisa kuti ndizvo hazvo kuti tiri kuona kuti mafigiri angava munyika muno mune dzimwe nyika dzakavakidzana nesu kana kuti mafigiri anowanikwa kune dzimwe nyikavo dziri mhiri kwamakungwa kunana Europe kunana America ari kudzikira, asi hazvirevi kuti utachiona uhu hwaipera hwaenda zvachose.
Munga pamuenzaniso
ndomunga takasimboona kubva patanga denda irori reCOVID-19 kuti utachiona hweCOVID uhu hunogona kushanduka mamirira hwakaita hodzoka huine simba rakapamhidzirwa. Ndo saka muchizoona utachiona huchipuwa mazita akasiyana-siyana nekuda kwemhando inenge yaonekwa kuti ndo yavapo mukushanduka kunoita utachiona ihohu. Takasiona vana Beta, takasiona vana Delta, iko zvinotanga tane Omicron virus iyo iri mhando yeCOVID-19. Ende Omicron iyo yakabata vanhu vakawanda zvikuru.
Yanga yakasiyana sei nemamwai?
Kusiyana kwayakanga yakaita nana Delta virus yava yekuti yanga isingazonyanyi kurwarisa zvakadzama sezvataiona mumhando dzadarika. Saka vanhu vaibatwa naho, vamwe votirwarei, vamwe hava vasingatorwari zvachose, asi vazhinji vakapora uye vakakwanisa kukunda utachiona ihohu. Miviri yavo kuna vazhinji vakanga vabayiwa nhomba yeCOVID-19, vamwewo vakangokwanisa kuti varwisane neutachiona ihohu mumuviri mavo. Saka toda kutenda zvikuru kuti izvozvi zvakabatsira kuti vanhu vakawanda nyangwe mhuri yeZimbabwe vakwanise kurarama kudarika utachiona ihohu.
Ndeipi yambiro yamungada kupa mukusimbaradza kurwisa chirwere ichi?
Tinofanira kuramba tine murangariro wokuziva kuti utachiona hutichinaho uye tofanira kuramba takachenjerera, nokuti zvinondidzivirira ini zvigodzivirira uya ari pedyo neni, zvigodzivirira hama yangu, zvigodzivirira wemhuri yangu, uya wandakavakidzana naye, wandinoshanda naye, wandakagara naye. Saka zvakakosha kuti tirambe tine murangariro wokuchenjera kuti hazvisati zvapera denda iri richiri pakati pedu. Nyangwe iko zvino tichiona kuti uwandu hwevangabatwa noutachiona hwadzikira.
Zvii zvamunokurudzira panoungana vanhu?
Saka tinofanira kuramba tichiti nyangwe paya patingaungana tipfeke mamaski edu anotidzivirira, akavhara muromo nemhino, anotibatsira kudzivira kuti tisafema utachiona uhu, kana kuti nyangwe tinahwo tisafemera mumhepo ingafemwa navamwe. Chechipiri, tofanira kuramba tichigeza maoko edu nemvura nesipo kana tamboshanda-shanda, tambobata-bata zvakawanda.
Zvinobatsira izvi?
Zvinotibatsira kuti maoko edu aya zvigunwe kana tikabata miromo yedu, kana kudarikidza nokudya nechikafu, kana mhino dzedu, kana maziso, utachiona uhu husapinda nepamuromo, mhino kana maziso huchipinda mukati kuzonotibata kukonzera kurwara.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara cheChitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association, vanga vari parunare muHarare. Vatungamiri venyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano wevatungamiri vehurumende nenyika dzemuAfrica wechimakumi matatu nemashanu kuAddis Ababa, Ethiopia. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, African Union yakati muutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro wegungano iri kusvika gore rinouya. Dingindira regore rino rakanangana nekusimbisa nyaya dzekurwisa nzara kuburikidza nekurima, kusimudzira utano senzira yekusimudzirawo magariro evanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Gift Mugano vanoti dingindira iri rakanaka chose, asi muromo hauzarirwe nerwizi.
Dingindira rakaiswa neAfrican Union rakanangana nekusimudzira upfumi nekuwanikwa kwezvekudya idingindira rakanaka chaizvo. Riri kuya panguva Africa ine matambudziko akanyanya nekubudikidza kweCOVID-19. Vanhu havana mabasa, chikafu chiri kunetsa. Nyaya iri kunetsa muAfrica ndeyekuti yes, tinokwanisa kunga tine dingindira rakanaka, asi tinozoshaiva strategy yetingati plan kana kuti policy strategy kuti tosvika sei panhau dzekuti vanhu vaone kuwana mabasa nyaya dzechikafu dziwanike. Taane nguva yakareba chaizvo tichinzwa madingindiro akadai so, asi hatisati taona shanduko kunyaya dzemabasa muAfrica.
Zviri kukonzerwa neizvi?
Pane matambudziko ekuti vana vari kudzidza muAfrica mauniversities, macolleges, zvavari kudzidza havisi kuenderana nezvidiwa kumabasa, hatingati maskills avo ari kuita mismatch nezvidiwa kumacompanies. Vari kudzidza zvinhu zvine nhoroondo kunyanya, asi uku kwakudiwa nyaya dzemascience nezvinhu zviri applied, nekuti nyika iri kuchinja. Naizvozvo Africa kutaura pari zvino iri kugadzira mabasa e 3 million muAfrica yese gore negore ari kuenda kumabasa ari kucreatwa, asi mabasa ari kudiwa nevanabva mauniversity 18 million, saka 6 times lower than what is required, right? Uko nawe kuwanikwa kwezvekudya iri kunetsa.
Munga pamuenzaniso,
tsvagurudzo yatakaita United Nations yakaratidza kuti 518 million Africans vari muextreme poverty, vichireva kuti vari kurara vasina kudya. Vamwe vanoraramira pasi pedhola, vanodya dhola pazuva kana pasi pedhola. Saka zviri kureva kuti tine dambudziko ratinaro muAfrica, asi takabva kudhara kubva 2000 kudzoka kumashure tine madingindira.
Poitwa sei sezvo muri kutimbura mauzari runerwisa?
Taakuda kuti African Union ichibuda nehwaro yatingati policy yekuchiti kana vaita dingindira rakadai vochishanda sei nenyika dzemuAfrica zhinji dzakasiyana-siyana kuti tikwanise kugadzira mabasa muAfrica nekuti vanhu vaone chekudya. Tikaita dingindira sina mapolicies pamusoro pezvo, futi chimwe chinotikanganisa inhawai mamiriro eupfumi hwenyika nepolitics. Tinokwanisa kunga tine dingindira rakanaka tichifamba seSouth Africa tese, asi kana tisina politics dzakanaka gadzire dzinosara kumashure. Munoona South Africa yakadzikama panyaya dzematongerwo enyika, asi onaiwo yasvika ndo nyika inoyemurika muAfrica.
Ko tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe?
Tikauya kuZimbabwe petanga tine politics dzakanaka kumamid 1990 uko tanga tiri jewel of Africa, asi petakazotanga nyonganyonga kubva 1997 kusvika pari zvino kuita zvikara visionane vana venyika imwe chete, zvaakukonzeresa kuti upfumi hwedu hwenyika hudzike kumashure, mabasa ashayikwe futi. Saka ndinofunga kuti dingindira reAfrican Union rinofanira kufambidzana futi nhau dzemapolitics kuti vachaadvisa sei maAfrican countries kuti matongerwo ezvenyika adzikame, saramba richiita kunga gonzo nekitsi zviri kusangana muone room.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Zvichakadaro, African Union yaratidzawo kushushikana zvikuru nekupidigurwa kwehurumende nemauto muAfrica. Nyika ina dzinoti Burkina Faso, Guinea, Mali neSudan dzakatombomiswa kuve nhengo dzeAfrican Union mushure mekunge mauto abvuta masimba. Vamunangagwa vachitaurawo nezuro kumusangano uyu kwakadomwa Zimbabwe kupinda mugungano rekuchengetedza runyararo kana kuti peace and security, vakashorawo nyaya yemauto yekubvuta masimba. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vamunangagwa ndemumwewo akapidigura hurumende achishandisa mauto. Nyika dzemuAfrica dziri kunetsekawo nechirwere checovid-19 zvikuru nyaya yekuwana nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi yaunganidza pamugano wayo neUkraine mauto anosvika zvikamu 90 kubva muzana ainoda kuti ipambe nyika iyi, uye pari kutyirwa kuti izvi zvikaitika vanhu zviuru 50 vanogona kufa muhondo iyi. Russia yaendesawo mauto kuBelarus nendege dzehondo dzinogona kukanda zvombo zvenuclear. America nekune rimwe rutivi yaendesawo mauto kuPoland kusimbaradza uto renyika dzainodyidzana nadzo kumawirira reNATO. NATO iri kuti Russia ibvise mauto pamugano neUkraine, asi Russia ichitiwo sangano iri ngaribvise mauto aro munyika dzakaipoteredza. Dutumupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Batsirai riri kuramba richishaya simba mushure mekurova zvakasimba nyika yeMadagascar. Asi pari kutyirwa kuti vanhu vakawanda vachawirwa nematambudziko emafashamu emvura munyika iyi. Vezvemamiriro ekunze vanoti cyclone Batsirai iri kutarisirwa nhasi kunanga kuMozambique. United Nations inoti vanhu zvuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595,000 vanogona kukanganiswa nemafashamu aya. Izvi zviri kuwedzerawo uwandu hwevamwe vakawirwawo nemamwe mafashamu ainzi Cyclone Anna muZimbabwe, Malawi neMozambique. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro navatinotenda Mungu vanova mutedzeri wemukuru wesangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YAD. Tatanga nekuvabvunza nezviri kuitwa nesangano ravo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti zvakakosha sei.
Isu tinoona zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vavhote pamaelections ega ega, nokuti nyika yeZimbabwe inyika yatinoona kuti vechidiki vanowanikwa vari vo vari muruzhinji. Saka vari muruzhinji kudaro, varivo futi vari kumbunyikidzwa, vari kuonekwa matambudziko akawanda akasiyana siyana. Vechidiki havana mabasa, vasikana vechidiki vari kusangana nema child marriages, havana akuvachengetedza. Vari kutadza kuona kuti vanosimuka sei kuti vakwanise kuvaka dzimba dzavanoshumira, kuti vakwanise kurarama upenyu hwavo zvavanoshumira. Saka isusu tiri kuti sevechidiki, sezvo tiri muhuwandu, ko tadii tasangana, tabatana, taradza huwandu hwedu huri mupopulation, tahuisa mumabhuku ezeki, tanyoresa kuti tivhote.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana tanyoresa takawanda sevechidiki, tinowanikwa tichikwanisa kuti tishandure, not only kushandura but kuti tive nechatinotaura pakuti nyika inotongwa sei. Nokuti vese vatungamiriri vanotonga nyika, vatungamiriri vanenge vakavhoterwa nevanhu vakanyoresa, kwete nevanhu vari munyika asi vanhu vakanyoresa. Asi bumbiro remuteo rinotaura kuti munhu wese anosvika 18 years ari mwana wevhu weZimbabwe anenge achikwanisa kuti anonyoresa kunovhota, achikwanisa kuvhota zvakare.
Saka seyad zvii zvamuri kuita?
Isu seyad takagadzira yad 6-point plan to vote, yakatanga kuti nyoresai kunovhota. After my register, unotarisa futi kuno inspector kuti tara kuriripo here. Unotarisa futi kuti kuvhotera kunani, ukuvhotera mukonstituensi ipi, ukuvhotera papolling station ipi. Musi weelection unowanikwa uchinovhota, cause hazvingosi kuti kunyoresa chete asi kusvika pakunovhota. After wavhota, chichengetedza vhoti yako. Sevechidiki tikamira pamapolling stations, tikava nemanumbers edu emapolling stations aya aishandiswa panyaya yakanetsa 2018 yakaenda kumatsaredzi mosva yekuti ma-V11. V11 kune manga anenge akatonyogwa papolling station peka-peka kuti chii chabuda musarudzo. Vechidiki vakazvinyora pasi zvakava nazvo, vane panhu pavanosangana either pasocial media, pamawhatsapp kana kuti ivo mumacommunities avo munharaunda dzavanobva, vanenge vachiziva kuti isu munharaunda bedu mabuda makadai. Zvekuti panozotaurwa zvekunzi vanhu vanenge vabirira kana kuti zvese zvinobuda izvozvo, aiwaka. Isu tinenge tinaoka manumbers aya. Saka seyadhi ndo zvatakauya nazvo kune vechidiki. Pamusoro peizvozvo tiri kuda kuvhura futi imwe programu yekuti tinotanga kutraina mapolling agents vechidiki vari kuda vanoona vachi zvakakosha kuti vazive nezvematongerwo enyika, vazive nezvemaelections, vazive nezveresponsibility.
Munorevei apa?
Patenshi responsibility tiri kuti kuvhota chinhu chakakoshera vazhinji vakafira nyika yeZimbabwe, kuti tese tive tinokwanisa kusvika pakuvhotera vatungamiri vatinoda. Sevechidiki ngatishandisei mukana iwoyo, ngatishandisei blessing iyo yatakapuwa nevechikuru, blessing kunge zita rako. Tova tati right, isusu takuda kutanga taurira kuti chatiri kuda chii. Vese vachauya vachitaura kwatiri kuti isusu tikuda kudai tatonga nyika, toti aiwaka uyu anenge akanyanyonangana nezvatakadi zvatakataurana sevechidiki, ngatifambei naye. But iyo idecision umwe neumwe wechidiki.
Asi chii chiri kupa kuti vashoma vechidiki vanyore sei kuvhota?
Chandinoona chichiita kuti vanhu vasarejista kuvhota vechidiki inyaya yekuti vari kunyanya kutaura nyaya dzekurejista kuvhota havasi vehurumende asi mapolitical parties. Tikatarisisa vanhu vanovhota pamaelections vakawanda kupfuura vanhu vari mumapolitical parties. Saka tikati mapolitical parties ave iwo ari kumberi kwekukurudzira vechidiki kuti vavhote, mapolitical parties achangokurudzira vaya vanoteerera zvinotakwa nemapolitical parties. Mapolitical parties munyika yeZimbabwe ari kuiedza kuzvichenerudza.
Sei muchidaro?
Zvatakaona kumashure 2008, zvatakaona kumashure zvakatiratidza kuti mapolitical parties plus 2015 futi patakaona mabielections achiitwa nenyaya ne 2018-19-20, tichiona kuti vanhu vanga vasarudza vakabviswa nepolitical party yanga isiriyo yakavasarudza. Saka sevechidiki tikava tinenge tine knowledge, tikadzidzisana sevechidiki kuti zvinofamba sei pamaelections, toziva kuti zvinhu zvinofamba zvakadai, tichave futi ne nemukana wekusarudza munhu watinoziva kuti uyu munhu uyu tikange tamusarudza ana vachamubvisa kana kuti kudotarisa mutemo wacho futi wekuti vanobviswa vanobviswa sei saka zvese izvi zvinhu zvakaitika izvi hazvikangamiri kune vechidiki vakakura vachiona zvinhu izvi
zvine dambudziko rei
vazvibvunza kuti saka ini sei ndichizofanira kunyoresa kuvhota nekuti vese vakanyoresa kuvhota hapana chakabuda isu seyadi tiri kuti ehe inzvimbo isina kunaka yatiri senyika yekuti vechidiki havasi kuda kuwanikwa vachinyoresa kuvhota nekuti vari kuti hapana chinochinja asi yadi iri kuvapa mukana manje wekuti ehe zvakaoma kudaro tadii tasangana patsva taungana pachedu taorganizana pachedu tadzidzisana pachedu tobva tati right nezvataanazvo izvi takuda kupinda manje tinonyoresa kuvhota tichiziva kuti tikuda kuvhotera chii tavhotera ramangwana rakanaka hazvinei nepolitical party but zvikataura nemapolitical parties manje vanoteerera vanhu vanenge vari mumapolitical parties hazvina kushata hazvo but ndo patinoona kuti vanhu vanorejista kuvhota vashoma youth inofanira yakawedzera manumbers ayo zvakasimba pavoters row but hatisi kuona zvichiitika saizvozvo
saka zvii zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti vakawanda vanyorese kuvhota
zvekunyoresa kuvhota zvofanira kutungamirirwa hurumende ifanira kuwanikwa ichisvika ichibetsera mangos maorganizations anenge ari kuda kuti vechidiki vavhote of course non-government organizations anenge ane zvaari kuda kuti zviburikidze kunyanya mahuman rights but hurumende ngaishande nemacommunities ipinde iyo sehurumende kuti vechidiki vave vanonyanya kudzidzisa nezvekuvhota
avo vanga vari vatinotenda mungu vanova muteedzeri wemukuru wesangano reyouth advocacy for reform and democracy kana kuti yad vari parunare muharare iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tinopedzisa nyaya tichinzwa pfungwa dzenyu vateereri pamusoro pezvakataurwa namufundisi David Simango vachipindura mubvunzo pamusoro pemunamato unoti baba wedu vari kudenga muteereri wekutanga wanhasi haana kugutsikana nemhinduro yamufundisi Simango
iko mukoma tanonoka wande ndoda kumbodavira pamubvunzo wabvunzwa mufundisi Simango havana kuzodavira zvabvunzwa nomuteereri muteereri aroda kuziva kuti tonamata here tichinamata munamato wekuti baba vedu vari kudenga ini pakuona kwangu munamato wekuti baba vedu vari kudenga waiva uchireva kuvanhu vari kuold testament hatichagoni kunamata munamato uyoyo izvezvi nekuti baba vedu havachasi kudenga asi vava kugara mukati medu mumwoyo medu hatichakumbiri kukanganirwa zvivi zvedu nekuti zvivi zvedu zvakakanganirwa kare pamuchinjikwa hatichakwanisi kuti umambo hwokudenga ngahuuye nekuti iye jesu kristu achiuya ndiye umambo hwokudenga ndinonzi peter matumbura kuvictoria falls
ngatinzwei muteereri wechipiri
haunzweke kutaura kwakanaka wasimango wataura zvakanaka chaizvo ndizvo chaizvo vanhu vamwari havafaniri kupedza simba ravo vachitaura zvisina maturo pamberi pamwari regai tivedzere kunaka kwekutaura kwaita vasimango tichiti hatifaniri kutaura tichidzokorora chinhu chimwe chete baba ndiri kudawo mota baba ndiri kudawo basa baba nditungamirei pazvese zvandinoita handiti mota ndoye zvaunoita basa ndore zvaunoita kana wareva chinhu unofanira kuchireva kamwe chete ndo panonzi paya nebhuku zvakare iye mwari wari kumusoro kudenga vanotoziva zvamunoda kunyange dai mange musingati marehwa chiripo ndechekuda kuwanikwa inonzi trust wimbo najehovha mwari uye kuti kutenda kwenyu zvinhu zvenyu munogara makazviisa mukati majehovha mwari chete kuva jehovha achitora nguva asingapinduri pane zvinhu zviri zvinotariswa najehovha pakuita ikoko anoda kuona kuti une kusapera simba here une chiimbo here chekuti kana mwari akaita saanopeta ruoko rwake kana kuti asaanofuratira munamato wako haudzoke here waakutuka mwari uye kuti pane zvawakambomutadzira mwari zvaari kuda kuti amboona kuti wanyatsodzoka here pazviri kuti agokukomborera zvakanaka pasina tsvina pazvinhu zvawakumbira nokuti kana mwari ukafuma watadza nhasi kusvikira mangwana obva akupa chaunokumbira zvinoita fanika sekunge mwari wanopromota tsvina kana kuti wanokudza zvakaipa zvako
Saka ndizvo zvese zvinoonekwa pakurangana nepakuita kukunamata muna Mwari. Ndinotenda vasimangu wataura zvakanaka pakudzidzisa kemubvunzo wemukomana abvunza. Uye zvekunamata kwababa wedu ari kumusoro kudenga. Kune mashoko akatenderera ekuti munenge matsanangura zvezvese zvamunoda. Asa hazvirambidze kuti iyemi munge muchitaura zvimwe zvezvamunoda zvisiri pana baba wedu wekumusoro kudenga, asi muchizviita namashoko maduku. Ndinotenda wahwandi. Simbisai hama dzese navamwe, ndo zvatingada kukurudzira nekuedzera pane zvataurwa nababa simangu.
Vatereri, ngatinzwei mutereri wekupedzisira wanhasi.
Kugara vana vaMwari, ndinokukwazisai mose muzita ramambo Jesu. Jesu vachidzidzisa kuti tisaita seavo vanoita mashoko marefu kana kuwanza minamato. Shoko raMwari neoda, pashoko rimwe nerimwe ratinotaura Mwari vanenge vatorinzwa kudhara, nekuti zvinhu zvaMwari nezvere yaMwari haihose nekuteerera zvose zvatinotaura nguva imwe neimwe. Saka kana tichinamata zvinhu zvaMwari, tinonamata zvinhu zvinonzikwa, zvakasiyana nekunamata zvifananidzo zvisingawi. Saka choga choga chatinenge tanamata, chatinenge tazama kutaura, chinenge chatonzikwa naMwari kudenga kudhara. Tisati tachitaura, Mwari vanotoziva zvatinoda mukati memwoyo yedu. Saka hatifaniri kuita sevahedheni vanowanza minamato, nekuti zvavanonamata havazvizivi kana zvavanofungidzira. Asi kana tichinamata Mwari, tiri kunamata Mwari vanonzwa. Saka Jesu vaida kuti tinzwisise kuti tunhu chatiri kunamata chinotonzwa. Saka ndinoda kutenda zvikuru muzita ramambo Jesu. Rangu zita rinoitwa Pasta Mungu.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi, vateereri. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Nations Cup 2021 ari kutarisirwa nhasi kusvika kwamvura yacheka makumbo nemutambo pakati peEgypt neSenegal. Makwikwi aya ari kutambirwa kuCameroon. Egypt yasimudza mukombe uyu kanomwe, Senegal haisati yambobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvemitambo vaBrian Musekiwa.
Mutambo wandikati uchanakidza chose. Tichakwanisa kuona 2 of the best 3 players in the world vachitamba, anova iye Salah na Mane vanotambira Liverpool. And ndikona mutambo uyu uri mutambo uchange uri almost 50-50, but ndofungidzira kuti Senegal ichahwina
nezvibodzwa zvingani
by 2-1. Why ndichidaro is because attack force ye Senegal nemaonera ndakaita iri far much better than Egypt. Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament, even Egypt pache zvayo. But mukaona maimprovera vakazoita towards the end of the tournament leading towards the final, I would say Senegal in an edge of Egypt.
Asika vakawanda vanoti Mo Salah anogona kukonzera matambudziko makukutu sezvatinoona achiita kuLiverpool.
Mane ne his company vane a better strike force than Egypt. And also mukawada kuona even my players on Tempera Senegal vane exposure, international exposure, vese vari ku Europe for the most part. Vamwana Tempera Liverpool, vamwana Tempera Leicester City, vamwana Tempera Paris Saint-Germain. Saka murikuona kuti ine squad yakasimba. Tikatarisa Egypt, my players mashoma anotambira ku Europe, mazhinji anotambira imomo mu Egypt.
Vanoongorora nyaya dzezvemitambo vaBrian Musekiwa vari parunare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano weAfrican Union Summit kuEthiopia. Egypt yotadzurana neSenegal mutambo weAfrica Nations Cup 2021. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soko isika tisenda baku.